Yes, my people. Welcome back to another episode of Podcast here on Makadi, Masirase, Mangwanani, Maneru. It's been a while. Tadzoka and Tuna, still a situation this time around. I really hope you guys do love this one, because I've been liking it. And of course, Totangatati, rest in peace to the icon. Still as you were, she passed away quite some time ago. It was some sort of brain cancer, but you know, her spirit still lives on, and her legend status still lives on. So I was like, you know what, let's just get into this and let's make something from her, because yeah, I've been listening to more and more of her, and I guess that's how I come up with these episodes. It's just that it's based off of what I'm listening to at that point. It's like, if I'm listening to it, then what? But I hope you guys love this, and yeah.
Thank you. Takanga takonekwa, takanga takonekwa.
And I honestly think she's, maybe besides Chiwaniso, she's one of those people, my stories, especially she used to sing in a story format, kind of like this one that I'm about to play you, called Ningure. It's called Ninge Folklore or Ngano. Which is quite interesting. If anyone does understand this, the meaning of this one, then come at me, because I do have my own explanation, if that's the word. But let's see if we come to the same summation. But I hope that y'all have loved Chiwaniso and what am I saying? Chiwaniso, still a Chiwaniso, and I'll leave you with this last one, and hopefully you pay attention, and yeah, it's been nice having you.
Kare kare shiri zvichataurai vana godovana gunguva vakakamuka hodai nekure shiri zvikanzi kwaiva nekura unotida unoita nderipi unomuka rungwana ngwana ese vana godovana gunguva tine mimhi mukuru tisatamuka nekura akati nechangamire mungatitongeserera ndakaberekwa naro zvikanzi wo uri kutodaro zvako tagara takarironga nekuziva kuti ndiro rauchatipindura uchiita saka nokudaro mangwana kugura kwagunguwo kune nhandare kana wati haururegerwe kumuka rungwana ngwana nengura akati rakanaka changamire dzinenge dziri nguvai zvikanzi runenge ruri rungwana ngwana nengura akati rakanaka nengure kakaita kubhururuka kekubhururuka kwekubhururukira kakanaka nechemudenga kuti kwadakwa kakati iro tataguru randapirwa nana gondo nana gungu wokumakura kwandaswera kwanzi ndikasarurega rwokumuka rungwana ngwana ini nemhuri yangu nemitateguru kunosara kusisina rudzi ndorandati iri ndoriisa mumaoko menu vatenzi iguru iri ndoenda kaenzera chidaka kanga kasina ngonono kakatikomukarungwanangwana mwachewe ndetete kakatanga karidza mupururu ndokudya ngangande kuzvizunza kasati kaenda iko kadya ngangande koteerera iko kadya ngangande koridza muridzo zvinokoende makomo koridza mheterwa zvinokoende makomo kasvika kunhandare kugura kwagunguwo kakati kaona kakagaririrwa neshiri dzose godo akati regai nditange ine ndini ndinonyatsokabvanzura bvanzura gondo rakauya kakarita jekawajeka rukodzi rukauya kakarita jekawajeka ndoda zizi kakarita kucheka kuchetura kuzoti dawa chakanga chaenderovana dawa chakanga chaenderovana dawa kakariti chimhandara changu makarekare shiri dzichataurai vana godovana gunguva vakwakamuka hondoya nhengure shiri zvikanzi kwaiwe nhengure unotira unoita nderipi unomuka rungwana ngwana ese vana godovana gunguva tine mhumhukuru tisaitamuka nhengure akati nechangamire mungatitongeserera ndakaberekwa naro zvikanzi wo uri kutodaro zvako mangwana kugura kwagunguva tagara takariironga nekuziva kuti ndora uchatipindura uchiita kakati rakanaka changamire dzinenge dziri nguvai zvikanzi rinenge riri rungwana ngwana dzakakangarwa kakuti hadzimuke rungwana ngwana saiko nhengure nengure kakaita kubhururuka kwekubhururuka kakabhururukira kakananga nechemudenga kuti pamatare ekene kakati iro tateguru ratapirwa nana gondo nana gungu wokumakura kwataswera kwanzi ndikasarurega rwokumuka rungwana ngwana ini nemhuri yangu ndeyemitateguru kunosara kusisina kana rudzi rwana nhengure kumweya nekunyama zvino ini ndatirwai guru atezi ndoripira mumaoko menyu nhengure kakaenda kaenzera kakati ndoenda kaenzera chindaka kanga kasina ngonono kakati komuka rungwana ngwana mwacheku kakati komuka rungwana ngwana mwacheku ndendendende kakatanga karidza mupururu ndokudyangangande kakazvizunza kasati kaenda mwachewe ndendendende kumbotamba kasati kaenda akokonangeikoko nhengure shiri vana vakovoupira uchona ingavoupira uchona ingavoupira uchona ingavoupira uchona ingavoupira uchona gondo rakauya kakarita jekocheka rukodzi rukauya kakarita jekocheka noda zizi kakarita kucheka kuchatura kuzoti dawa chakatenderwa vana dawa